Chere kutanga mteveziri we mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Adomsi Makosi Mukwasi vanoti Nees anofanira kupiwa rusununguko rokusarudza vatambi vake pasina anopindira kusanganisira vekumahofisi evatungamiri venhabvu munyika veZIFA.
Dambudziko ratichasangana naro tinoda kukumbira kuti dera gadziriswa nokukasira inhau yemaplayer agents vanoziva kuti kunational team ndokune yese vanomanya kunosarenda zvinhu zvavo maplayers avo nebhora vachingoitira kuti vatengese vaite mbiri. Saka taida kuti vanhu vakaita saivavo pari zvino vambomiswa kusangana netechnical team yedu. Maplayers apeepini kumarowa division vachibva kumaclubs
vanoita zvekushambadza vatambi kuzvikwata zvemuZimbabwe nekunze kwenyika vari kupomerwa mhosva yekupa vararidzi vemahorias vatambi vanenge vachida kushambadza nekutengesa kuti vaonekwe apo vanenge vachitambira chikwata chenyika ichi. Asi aimbobatira mahorias chenjerai Dhuve anoti chekoru Nees anoda ruremekedzo nerutsigiro rwakasimba rwenyika yese kuti abudirire mubasa rake iro rokusanganisira makundano eAFCON 2025 neWorld Cup 2026.
Kuti basa rifambe, coach woga woga anoda chinonzi icho support, ngapiwe support kudazi kubva kuna iyo ZIFA, kubva kuma local coaches, ma assistant, munhu wose angori involved muZimbabwe wose. Let's support.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anotsinhirawo achiti rutsigiro urwu runofarira kusanganisirawo kuve nezvikwanisiro zvekushandisa zvakakwana uyezve nemari yokupa vatambi kuti vaite basa ravo neshungu.
Chasara zvamaoko manje edu isisu manje kuti tasapota coach. Kumusapota kwacho akusapotwa necooperative world even you know. Saka tingangoti kwana national coach chat. So we need to support him so that Zimbabwe isvike wapo inokwanisa kunge
Nees ari kutsiva Jairo Stapera uyo aive panyanga pamitambo miviri World Cup neLesotho neSouth Africa pamwe nemakundano eCOSAFA Cup ayo Zimbabwe yakabuda munharaunda yekutanga. Basa rake rekutanga zvine mutsindo musi wa6 Gunyana apo Zimbabwe yakananga kuNairobi kunosangana nemaHarambe Stars eKenya mumutambo wavo wekutanga weAFCON 2025. Totarisa mafambiro aita mimwe mitambo yenhabvu. Dynamos yemuZimbabwe nhasi yarova Zesco yekuZambia 1-0 mumutambo weCAF Confederations Cup uyo watambirwa muBotswana. Chebodzwa cheDynamos iyo iri kurairidzwa naLoyd Chikove chakandwa naTanaka Shandirwa mumutambo uyo Dimbare yanga ifarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Dynamos neZesco dziri kusangana zvekare svondo rino asi kuZambia. Kunyange chikwata chenyika chemaWarriors chiri kushandisawo nhandare dzekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.